Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo chikumi 9 2019 Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa inokunda musarudzo by election yekanzuro yekadoma ZANU-PF ichipomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga
Katanga kundirova nechimboma changa rainacho vanga vane mama chetsi muhomwe mama anga sombori muhomwe anga akabata maoko ende vanga vakawanda vakomana vachona
Asi vakakundwa musarudzo iyi uye vari nhengo yeZANU-PF vanyambo vanoramba mashoko ekuti bato ravo raiita zvemhirizhonga I got a lot of people who are in the world. MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa yakakunda musarudzo by election yekanzuro yekadoma yakaitwa nezuro bato reZANU-PF richipomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga asi nhengo yeZANU-PF yakakundwa musarudzo idzi inoramba mashoko aya Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi atachigoriwa anotipa nyaya inotevera
Nengwe MDC Alliance amai shora ichwara vakawana mavhoti mazana manomwe nemakumi masere uko Lloyd Nyambo veZANU-PF vachiwana mazana matatu nemakumi matanhatu nerimwe sarudzo dzanezuro dzakaita mhirizhonga pane rimwe nzvimbo yekuvhotera yepachikoro cherimuka 1 Amai Chwara, mudzimai wevari mbove kanzuru wemuwadhi iyi vaMichael Gore avo vakabviswa kuva kanzura nekuda kwekubatwa nemhosva yekukonzera mhirizhonga munandira gore rino Amai Chwara vanoti kukunda kwavo mucherechedzo kuti vagare havana kufara nekusungwa kwemurume wavo vagore
Wadhi 2 ndichandinoda ndechekuvatenda nezvinhu izvi zvavakaita Vakaratidza kuti baba wavo vanova kansela gore kana toti alderman gore vakarwadziwa nekusungwa kwavakaitwa chendeswa kujere vachipikira mhosva yavasina kupara apa vana vakanyatsoratidza kuti tarwadziwa asi wadhi tichaidzosera endezve kunominatwa kwandakaitwa kuti nditi vana vakatofara Vazhinji vacho ndo vakafara kuratidza kuti dai vanga vasina kufara ndifunge dziri zvaizobuda zvakadai.
Vanoti kukunda kwavo kwauya nemuseredzero wekushungurudzwa nemapurisa pamwe nenhengo dzebato reZANU-PF.
Inini panguva yekukampena tiri vanhu vaya vaya takanga tisiri sefi. Nekuda kwekuti tine pamwe pano pakanga pakungofremewa nyaya ukapinda uchitiko. Vachikampena vana vakanga vakunzi matituka mapurisa chingoendeswa nyaya dzichiendeswa kumapurisa saka CID rakanga rakutodini rakungonzi kutambira nyaya dzongonzi isusu tiri kuvashungurudza vanhu veZANU-PF of which isusu tasingambovashungurudzi for example pane musikana anonzi Bevale wandaifamba naye ndichibva kumariro ndakazopedzisira ndonzonzi Bevale atuka vamwe mai vachiwacha t-shirt yavo but yetu anga hapana paakambotuka
mumwe wevakarohwa nezuro uye vari nhengo yemdc amai Tendai Kokera vanoti vakarohwa nemboma muviri wose nevanhu vainge vaine mazipanga kana kuti mamaches
Tanga kundrova. Ne chimbo machanga ina chuo vanga vani mama chetsi mumwe mamanga stumbori mumwe vanga kabata maoko ende vanga vakawanda vakomana vachona. Saka ndomaitikira zvakaita yayo. So vandirova takabva ndatsvaga imwe wei yekunenda polling station. Ndokunodza mapurisa polling station ndozvaitika vakanisusu basa redu ndiri kugada mupremise. Noti zviri kunze kwepremise. Ndikati bati munogadha chimpremise kana vanhu vachiona varifanira kuzovhota vakutadza kuya kuzovhota. It is their right kuti vauye kuzodi vauye kuzovhota. Zvikanzi hadhisi wari chaipo. Dhisipo akatomira kunze kwegedhe rechikoro chaivhoterwa ichocho. Pakatodarika futi imwe mota yachona yevakomana yemabhembe nepamberi pake. But iye angasingazivi angasitadzi unowo mota dzachona idzodzo. Saka ndofunga ana kuziva kuti chii ndo mota dzachona.
Asi nhengo yezanupf yakakundwa vanyambo vanoti vagore avo vakabudiswa mujeri nechishanu ndivo vakakonzeresa mhirizhonga apo vakatenderera nzvimbo dzekuvhotera. Bato rezanu PF ragara ndiro rinosimbokunda musarudzo dzemabaye elections dzakawanda dzinoitwa munyika. Ndakamirira Studio 7 kukadoma ndine Ata Chigoriwa.
Wadram! Yo, cool it, babe guy!
We love you.
Saverio.
Yeah.
It's a pressure.
Now we're chipped young.
My Instagram!
Yeah, man.
Ndavada matrita. Ndavada munu wese matrita. Doro tadira bazita pata bari bazita baza kana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony the Dance of Fada. Makatirira Studio 7.
Waya waya. Muza waya waya. Mabazi hangu andikandira ma waya waya.
Hurumende iri kukurudzira zvizvarwa zvayo zvinogara muBotswana kuti zvitenge mabhizimusi kumusha nechinangwa chekusimudzira upfumi hwenyika. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Hurumende yava Emerson Mnangagwa inourongwa hwekukwezva zvizvarwa zvenyika zviri kunze kwenyika kuti zvitenge mabhizinesi kumusha senzira yekubatsira mukusimudzira upfumi hwenyika. Umwe urongwa uhu wakaitwa neZuro Mugovera muguta guru reBotswana kumusangano wakapindwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda muBotswana. Vachivhura musangano uyu zviri pamutemo, mumwe mukuru mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika nekutenga nekutengeserana, amai Pevelini Musaka vakati chinangwa chemusangano uyu ndechekukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muBotswana kuti zvitange mabhizimisi akasiyana-siyana munyika.
Takatumwa nevakuru vedu His Excellency President Comrade Emerson Mnangagwa, President of the Republic of Zimbabwe. Vakatituma kuti tizoita engage ma diasporans vari kuno, maZimbabwe nevana veZimbabwe. Nemhuri dzavo vakura vari kuno, vamwe vacho vari kuve kuzoshanda asi vachidzokera kumusha. Bati tauya kuchizotaura navo tinzwe zvitemo zvavo tione kuti tingabatsirane sei kuvaka nyika yedu yeZimbabwe.
Vakafanobata chinzvimbo chomumiriri weZimbabwe muBotswana amai Margaret Ruparanganda vakatiwo musangano uyu wainge wakanangana nekuvandudza upfumi hwenyika. Sachigaro vesangano reZimbabwe Residents Association vamaike lokurwa kumire vakati hurumende inofanirwa kugadzirisa zvimhinga mpinyi zvinosangana nevanhu pamaboda.
Zvimura nemadepartments ma tinofanira kushanda pamwe chete kuitira kuti kana munhu achisvika paboda zvisave zvisanetse kuti ndiri kuenda kumusha. Munhu afarire kuti ndiri kuenda zvinhu zvangu kumusha. Saka izvozvo panofanira kuti pagadziriswe.
Mashoko avakurwa kumira akatinirwa navapoti tate vachiti hurumende inofanirwa kusunga dzisimbe mukugadzirisa dambudziko rekusabatwa zvakanaka kwevanhu vanoda kuita mabhizimisi munyika.
Chidova nacho pati zvinoitika on the ground zvakasiyana zvikabviswa zvatiri kutaura zvese izvozvo then of course tinopinda but at the moment it's very difficult to go in zvikunetsa.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakapinda mumusangano uyu muzvare Pretty Ganyani vaudza Studio 7 kuti hurumende ikarerutsira vanoda kuita zvemabhizinesi muZimbabwe nyika inogona kubudirira.
Kana vasina kutiitira zvavataura muzuva ranhasi tichawanenge tichidzokera kwavari tichizoti zvamakataura musi uya hazvisi kufamba nemazvo sei nekuti zvinhu zvatiri kunyorawo pasi.
Munyori mubazi rinoona nezvekushanyirwa kwenyika vamonesu munoda vafa vanoti hurumende iri kuita zvese zvainogona kugadzirisa mamiriro ezvinhu munyika uye ndima iri kuoneka.
Tiri kuti tikatarisa nhamba yavanhu vanouya kuzoshanyira nyika yedu, tiri kuona iri kukura. Gore rapera ndo kwatawana nhamba yakakurisa kutanga kubva paindependence. Takawana 2.578 million people vakauya. Saka isu tiri kutipapa mukana kuti vanhu vaite mabusiness ekuvaka mahotera, mukana wamalodge, mukana wama guest house.
Hurumende iri mubishire kuumba bazi izva richabatsira vemabhizimisi kusima mari dzavo munyika reZimbabwe Investment and Development Agency Bill, iro rinotarisirwa kurerutsira vanoda kutanga mabhizinesi munyika. Urongwa vakaitwa nemugowera waitsigirwa nesangano reEuropean Union rakabatana neUnited Nations International Organization for Migration kana kuti IOM Development Fund. Pakawana nyika kuzvitonga kuzere muna 1980, Zimbabwe yaiwa nyika yairemekedzwa zvikuru sezvo upfumi hwayo hwainge hwakasimba. Asi nekutadza kutonga zvakanaka kuhurumende pasi pevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, upfumi hwenyika hwakatanga kuenda kumawere kumakore kuma 1990s. Izvi zvakazoipisisa muna 2000 zvichikwira, apo hurumende yakatanga kubvuta mapurazi evachena, izvo zvakapa kuti upfumi hugwadame. Nyika yakarasikirwa nevashandi vane unyanzvi, avo vakabuda munyika vachinotsvaga mafuro manyoro. Mabhizinesi akatangawo kuvhara, vanhu vacharasikirwa nemabasa. Asi vamunangagwa avo vakatsiva vamugabe mushure mekubviswa pachigaro nemauto muna mbudzi 2017, vanoti hurumende yavo ine chido chekuburitsa nyika mumadhaka mairi. Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti Zimbabwe haikwanisi kubuda mumadhaka mairi kana hurumende yava munangagwa isingaremekedzi kodzero dzevanhu pamwe nemitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muno muGaborone, Botswana. Ndini Singirai Madondo.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuSudan ashandisa utsi hunokachidza mukuparadza vanhu vanga vachiratidzira mugota guru reKhartoum, vachiti vanoda kuti munyika umu muve nehurumende isiri yechiuto. Mazana ezvuru zvevanhu vafora migwagwa yemukati meHong Kong nhasi vachiratidza kusafarira kwavo mutemo uri kuda kudzikwa uyo unobvumidza kuti vanhu vaendeswe kuChina kunotongwa, izvo zvakonzera kuratidzira kukuru kwazvo kuutungamiri hunotsigira utongi hweBeijing kwemakore. Makateerera kuStudio 7, tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ndino mukamishira muchirongwa chedu chevechidiki, chandino kupakurirai svondo rega-rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nava Moses Mbimbi vekambani yeFriends of Education Africa, avo vane chirongwa chakanangana nekubatsira vechidiki munyika. Ngatiendei kuna vambimbi kuitira kuti tinzwe zvizere. Vambimbi, ndino mukamishirai muchirongwa, mukoma zviri kufamba.
Awa, ndinofara mukoma Mike, how are you?
Mushe, kana muchifara izvi nesuwo tiri kufara.
Izvi tiri kufara zvakanyanya, zvikuru sei tichiona mukana wekurukura nemi kudai. Munenge muchidzema sai.
Ndizvo izvozvo vambimbi. Right, saka ndimika mune kambani yakanangana nekubatsira vechidiki munyika. Tiudzeiwo zvinzere pamusoro pekambani yenyu uyezve zvirongwa zvamuinazvo zvakanangana nekubatsira vechidiki munyika.
Friends of Education Africa iorganization kana kuti urongwa hwatiinahwo hwatinobatsirana nevechidiki zvikuru sei vari muzvikoro, tasedza zvikoro, vakagara kudzimba, vari mumakereke, vamwe mucommunity vakasiyana-siyana, zvatinofokata nazvo kunyanya. Tinotaura nyaya yecareer development. For example, tiri kutaura nemwana ari kuchikoro, ari kuprimary school. When they start to develop, anoti macritical thinking skills, paari kutanga kuzvere dzake dzaakushowa kurongeka nekushapeneka kwadziinadzo, mwana akufanira kutanga kuitawo tumwewo tumadecisions tinobatsira neyatinoti career development. Vazhinji vanozononoka vaakuda kuti vakumafom 3 vaakuda kubatsirwa kutizwa subjects nemubereki, vasina kuidentifya maareas of high passion, high competence and also high value. Saka tinobatsira nenyaya iyoyo. Then kune nyaya also yeleadership and life skills training. Leadership and life skills training apa tinotarisira zvinhu zvakafanana nekuti tine utungamiriri hunobva pamunhu pache zvake sedungamunhu. Munhu anofanira kudzidza kuzvitungamirira iye ivhere asatatanga kutungamirira vamwe vanhu.
Ndamboverenga padandemutande apo uyezve mamboibata nyaya iyoyo yecareer development. Patinokurukura nezvecareer development apa tiri kunyatsokurukura nezvei?
Career development takatarisana of course sevanhu vanenge vane hurukwa hwavo, tinoremekedza maprogram esati nawo. Asi kana tichitaura patinoti mongo weFriends of Education Africa, tinenge tichibata yatinoti career development. Career development iyi tine atinoti matopic kana kuti nhanganyaya dzatinotarisana nadzo. Chekutanga ndechekuti chii chinonzi career planning? Zvakanakirei kumbofunga nekuronga nezveremangwana rako? Chimbori chii ichochocho? Ndozvinhu zvatiri tichiita vana zvecareer planning. Chechipiri tine yatinoti mindset and goal setting, kusetawo pfungwa dzako nekuva neurongwa hwekuti ndingaachivhe sei plani yangu yeupenyu hwangu tichiri mudiki.
Zvino vazhinji vechidiki munyika vari kuchema-chema vachiti munyika hamuna mabasa, saka chirongwa chenyu ichi checareer development chinovabatsira here?
Chokwadi chaicho kuti titi mabasa hakuna, zvachose tinenge tichiri vanhema. Munogona kundibvunza kuti sei madaro uyezve mabvunzabvunza kwanaka kuti purogiramu yenyu inobatsira sei. Chaakushayikwa muvana vechiduku mazuva ano chiri chinonzi creativity. Mazara macopycats vaya vanoti ndingari kuita zvakati zvikatiende kutoita izvozvo. Izvozvizvi tanga tichiita magemu anonzi maindigenous game. Kungofunga pfungwa yekuti tingaite sei kuti tiwane running point sevana veZimbabwe, tiwane mufaro. Macorporate akutojoinira, nevasikana vakutotoshandira vanoti uya vachimhanya vachinotsvaga vachinomaketa vachinoita sei vachinoti vachinodi kutocreata employment.
Aiwa, takunzwa zvakanaka vambimbi. Vanoda kuwana ruzivo ruzhinji pamusoro pekambani yenyu uyezve zvirongwa zvanoinazvo vanofanira kuenda upi?
Okay, isusu tinowanika pakarigamombe mu50 floor. Namba dzefoni dzinoti idzo 0773585155. Tinowanikawozve pafacebook, patwitter, tinowanikazvewoso pawebsite.
Aiwa, vaMoses Mbimbi vekambani yeFriends of Africa Education, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa mudhara. Tinotenda.
Aiwa, tinokutendai mukoma wai.
Hama dzangu, tasvika kumagumo echirongwa. Ngatisanganei padandemutande apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3 BigMyke3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti dzikurukure panapa pazvirongwa zvedu zvevechidiki, munokwanisa kundinyorera ipapo BigMike3 paTwitter. Twitter nepa Instagram. Tosangana nemuswe chipiri pachirongwa The Connection. Chirongwa chedu chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Anokoneka ine mufaro ndini Mike Hove. Bye bye.
Uyo angari wechidiki weStudio 7 Mike Hove nechirongwa chake chinosangana chinokutarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Tinotenda zvikuru Mike. Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvechitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba
rangu. Ini ndinonzi Reverend Kibuda, Stuart Kibuda. Ndiri weMethodist Church in Zimbabwe. Ndiri kushamba kete panda gweri district.
Vatendo mujimbe venyu vakawanda.
Ya vakawanda because the 24 societies and vatendi vacho vari around 1200.
Chinokufadza kushanda mudunhu iri chii?
Cooperation ine vatendi vandinoshanda navo mubasa ramwari. Vanonzwisisa kuti vane nzvimbo mubasa ramwari, saka ndozvinondifadza.
Vatendi vanouya here nezvinovanetsa kwamuri?
Ya, vanouya nezvinovanetsa kwandiri vakasiyana siyana.
Zvinonyanya kunetsa vatendi zvakaita sezvipi?
Zvakasiyana uye zvine malevels. Zvimwe zvacho zviri so deep socially, zvimwe zvacho nawo ndezvimwewo zvinongori common like my economic sectors. Izvozvo ndozvo zvatinogona kushare. Zvimwe zvinenge zviri deep neupenyu hwavo, zvimwe zvachona hatizogoni kuzvipublish.
Vanhu vari kubuda mumachechi, munofunga kuti chikonzero ichi chii? Nekuti tinoona vanhu vazhinji vachibuda mumachechi.
Ya, vanhu vanobuda mumachechi for various reasons. Vamwe vanobuda because zvinhu zvavanenge vachitsvaga muchechi vanenge vasingazviwani. Example, kana munhu achifarira kuona achifarira zvekuprofitwa profitwa, unozoona achibuda kumamainline chechi zvakaita seswana naMethodist. Munhu anofarira zvekuprofitwa profitwa hachidi comfortable nekuti hatiiti izvozvo. Kwoitawo vamwe vanobudawo for various reasons kuti pamwe pane kwaanofunga kuti kuri betawo kudarika kwaanenge achipinda.
Reverend Chibuda, mazuva ano upenyu hunoita sokuti netsei. Uku kune zvemari zvinonetsa, kune pokugara panonetsa, kwozouyawo zvamabasa. Nzvimbo yaMwari pamatambudziko ese aya anosangana navanhu iri papi?
Nzvimbo yaMwari iri so clear, baba, muBhaibheri. Mwari vakatipisa takatosiyana, tine malevels akasiyana eupenyu. Vanhu vamwe vakasikwa vari vapfumi, vamwe vakasikwa vari varombo. Vapfumi vakasikwa kuti vagobatira varombo. Saka muchechi zvinhu zvatinodzidzisa izvozvo kuti varombo vanofanira kuwana kurarama kwavo kubva pavapfumi. Vapfumi vakapuwa upfumi naMwari kuti vagone kubatsira varombo. Saka ndo nzvimbo yaMwari muchechi.
Kumutendi anouya kwamuri ave kubuda muchechi achiti anamatira utano hwake, anamatira utano hwehama yake, anamatira nyaya dzemari, nyaya dzamabasa nezvimwe zveupenyu, asi hapana chaita nani. Munomuti chinyi mutendo wenyu uyu?
Isusu as Methodists we believe in scriptural holiness, kana kuti utsvene hunobva muBhaibheri. Saka ndoratinonyanya kushandisa Bhaibheri kuti munhu ari nzwisise. So tinomutsicha kuti Mwari haaregedzi kupindura vanhu vake, asi pakupindura kwaMwari dzimwe nguva, kana Mwari paanoti titimirire mhinduro, vamwe vanoona fanika aregedza kupindura. Nokuti mhinduro yaMwari anoti yes kana iri emergency, anoti imbomira kana isiri emergency. Ina anoti no kana kuri kuti uri kunamatira chinhu for wrong reason.
Pane zvamunoita here mudunhu iri, kana kuti pane zvinoitwa navatendi venyu mudunhu iri zvokubatsira chechi kana kuti chechi kubatsira vanhu?
Kucommunity muchechi medu tineine committee inonzi Christian Social Responsibility. Committee iyoyo inobatsira vanhu vari mucommunity vanotambudzika. For example, izvozvi tine vana vatiri kubatsira as Methodist Church in Samba Circuit, vatiri kubhadharira maschool fees nekutengera mauniforms nemabhuku. Infact tingangoti vana vacho ivavo vatori vana vechechi vatiri kuchengeta sechechi.
Mubasa renyu umu munofanira kuva neimwe vhesi inoramba ichiuya pamuri muchiita basa, inoramba ichiuya mupfungwa dzenyu, ingava ipi vhesi yakadaro?
university inongonyanya kungonditaka ndiyo kuti kana tichiona vanhu vanotambudzika ngationei ishe Jesu nokuti vanoti wakandiona ndichitambudzika ukandiona ndine nzara ukasandipa chokudya ukandiona ndina chokupfeka ukasandipa chokupfeka kwanzi vanhu vobvunza kuti takakuonai kupi zvozvichero kune mudiki wamakaona asina chokupfeka mukareka kupa chokupfeka makaregera kuitira ini oti kune vanenge vakaita zvakanaka anoti chipindai makaita zvakanaka makandiona ndine nzara mukandipa chokudya mukandiona ndiri mutorongo mukandizvisisira voti takazviita kupi zvonzi kuna ivavo vamakazviitira ivavo makaitira ini so that is very inondidriva zvikuru panyaya dzechristian social responsibility church ine nzvimbo mukati mecommunity
kana pane vanoda kutaura nemwi pamusoro pezvamataura izvi vanokubata ipapi
vanondibata pa 0772612749 iyoyi chero pawhatsapp inoita iyoyo email address yangu vanogona kundipata pana schibuda@gmail.com.
Reverend Chibuda, tasvika kumagumo echirongwa nhasi. Pane mashoko ekupedzisira here amungada kupa vatendi nevateereri vedu?
Ngatinamatirei vanhu vanotambudzika nokuti Mwari wakatiisa kuetepoti tive vamwe vanhu vari bheta kudarika vamwe saka tivarangarire vanhu ivavo nokuti patinovarangarira tiri kurangarira ishe Jesu.
Aiwa, tinotenda nemashoko ayo. Avo vanga vari Reverend Stuart Chibuda veMethodist Church of Zimbabwe, Gweru District, Shamba Circuit. Tinoimba kuti mafadzwa nechirongwa chedu nhasi. Tinenge tiine mizvekare zvondo rinouya tichiita dzimwe nyaya dzezvechitendero. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
Tinotenda zvikuru Tanonoka nechirongwa chako. Tinochitendawo chikwata cheChrist Like Choir nekambo katinoshandisa pachirongwa chino kanonzi Jesu isimba rangu. Munhau dzemitambo. Zvabuda mumitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi zvamira zvakadai. Dynamos FC 0, Manika Diamonds 0, Tero 1 0, Black Rhinos 2, Mushowani Stars 1, Blawayo Chiefs 2, Wange 1, Triangle United 2. Pamutambo weushamwari wakatambwa neZuro Manheru munhandare yeStephen Keshi kuNigeria pakati peNigeria neMa Warriors zvikwata izvi zvakaita mangange 0-0. Mutambo uyu waivewe kupedzisira mugadziriro yeMa Warriors yekuenda kuEgypt kumakwikwi eAfrica Cup of Nations ayo ari kutanga musi wa21 mwedzi uno.
Takamiririra matrizi tiriko kumango madeposi kumafrani. Ketari nangwa chimbisa chaiyo, iri chaiyo ichaiyo, sisivire kana iriyo. Italian, yo, heyo, trotu, madirine tangira kuchoka. Ugu, 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 madirine tangira kuchoka. Ugu, 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 madirine tangira kuchoka. Ugu, 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 madirine tangira kuchoka. Ndinotangira kutoka kushangu madira tigira pamusoro senge dengu uripane rako nenge ndirikone rangu rimwe ndakariona rine mavara enungu ndinotangira kusoka zvaviri zveizvo zvibuda wakasikirira kune vatazonzi marudirira
sezvongo yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inokunda musarudzo yebyelection yekanzuro yekadoma ZANU-PF ichipomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga. Asi vakakundwa musarudzo iyi vari nhengo yezanupf vanyambo vanoramba mashoko ekuti bato ravo rakakonzera mhirizhonga. Zimbabwe yokwezva zvizvarwa zvezimbabwe zviri kuBotswana kuti zvidzoke kumusha kunotanga mabhizimusi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Iwe nesu zvakare mangwana mangwanani anokuonekaya nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Gift Dube.
soku izika